人民得到得到
vachitaura kumba kwa vachitsunge kuGlenview nhasi masikati vachamisa vati vanoshushikana nekupondwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo asi vakati bato ravo rinoda runyararo
hazvidzori tinazvo kuchema nema hazvidzori tinazvo tinazvo wabviswa nokuti upenyu hwadeurwa hudzoke isu hatina bakatwa hatina utano museve chatinongoonacho tine mavhesi neshoko ramwari chombo chatinacho rugare rwatinarwo nerunyararo rwatoda kuroya munyika tidzikinure ZANU PF imboona kuti zviri nyore vanhu vanogona kushanda vachigara munyika vasingapondani
vatiwo zvinosuwisa kuti panodeurwa ropa nguva dzese dzinoitwa sarudzo munyika
kwete ngoti chero election paurawamo chero election papiswa musha chero election patyorwa gumbo chero election pabviswa muwasungwa izve tichitaura anasikana vari mujeri mhosva yakapara sikana ndei ndeyekuti wakanomiririra more blessing ali more blessing ali anga apare anga aurawa nezvematongerwo zvenyika asi unoona mumwe munhu anoita kushinga ndoo zvinondinesa pamberi pamwari kuti zvingagona here kuti uve munhu anotsigira zanu uchitenda kukura mwari kudenga
vashorawo mutungamiri wenyika nebato rezanu pf vaemarson munangagwa nekusanobata maoko kumhuri yemufi vachiti zvinoratidza kuti havana hanya neupenyu hwevanhu hatina kukwanisa kubata mutauro wavamunangagwa vageorge sharamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi mumwe ange ari parufu apa mutungamiri webato rinopikisa kuswaziland repeople's united democratic movement vamulungisi makanya vakurudzirawo veruzhinji kuti vavhotere shanduko musi wa23 nyamavhuvhu vachiti izvi ndizvo chete zvingazorodze mweya watinashe munin'ina wemufi edmo chitsunge audza studio 7 kuti mhuri yavo yarasikirwa zvikuru
ya zvinhu zvinorwadza zvinonetsa kutambira but unodzimara uzongozvitambira hako kuti ndo zvaitika but kwatiri as a family it's a big loss mumhuri kwedu because munhu wekuti takanditarisa kuti ramangwana rake munhu semunhu angaine familiwo munhu angaitarisa kuita chimwe chinhu pamhuri yake kushandawo osimudzira mhuri yake odii vana vake ovaendeswa kuchikoro ovapo fundo
hanzvadzi yemufi muzvare nyasha vaudzawo studio 7 kuti mhuri yese iri kurwadziwa nekupondwa kwatinashe
ndarasikirwa zvakanyanya ndiye munhu aivimba neni mukati meupenyu hwake chese chatambura kana kuti chaada kubatsirwa nacho chanyaya kumuomera zvakanyanya aita nga aiudza inini ndaitoziva kuti pana ko yavo yatopinda pane zvavaruda kutaura zvino zvinenge zvavabata kana zvavafadza
vachitsungo vasiya mudzimai ane makore 24 nevana vatatu uye mutumbi wake unotarisirwa kuenda kumusha kwake kubhuyera uko uchanoradzikwa mangwana zvichakadai varume vapfumbamwe nevakadzi vana vakasungwa nemhosva yekupondwa kwavachitsunge vanzi vadzoke kudare nemusi wechitatu apo dare richapa mutongo waro pachikumbiro chavo chokuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavo vakasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vakangosungwa nekuti vanotungamira zanu pf muGlenview ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.